manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Neru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 24 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kunotibatsira kuwana mafuta. Mukatarisa mumigwagwa yedu mazuva anaya. Motikari dzatishomekei picha nokuti masvondo maviri apfuura nemana last week uku mafuta anga achinetsa kuwana.
Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Basogo avo vaijidzana zvakanyanya nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vosvika muHarare nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa voita musangano nevatsigiri vavo kumapisa kumateveraland south apo vakawanda munyika vari kushora makurukota ezanu PF kuti vakakunda musarudzo mauto anopindira. Zimbabwe Electoral Commission inoti haisati yakumbirwa zviri pamutemo neEuropean Union kuti inoda kubatsira kupepeta gwaro revavhoti. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission inoti haisati yakumbirwa zviri pamutemo neEuropean Union kuti inoda kubatsira kupepeta gwaro revavhoti. Asi mumwe mukuru musangano reEuropean Union asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti pane misangano iri kuitwa uye vakatovimbiswa nezek kuti ichaita kuti gwaro iri rive nyore kuti riwanikwe zviri nyore nevose vari kuda kupinda musarudzo dzegore rino. Mukuru uyu ati EU yakazvipira kubatsira zek kuona kuti gwaro rapepetwa zvakanaka. Mashoko aya anoteverawo zvakataurwa nemumiririri weEU muZimbabwe baFilipe Van Dam vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakagadzirira kubatsira Zimbabwe kukwenenzera gwaro revavhoti. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZEC vaAndrew Makoni.
Isu seZimbabwe Election Support Network tinoona kurudziro iri kuitwa neEuropean Union iyoyo yekuti pave neaudit yevoters vo chiri chinhu chakanaka, uyezve tinonzwa kufara kuti EU yacho iri kutotiwo inogona kuti mari yacho inge iri available yekuti paitwe audit iyoyo. Chakanakira audit iyi ndechekuti isusu prosesi iri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission iri yoga, asi hatizivi iri kubuditsa here voters roll rakachena, voters roll iri accurate, nekuti kumashure uku dambudziko ranga riripo ndeyekuti taiona kuti muvoters roll manga mune mazita amwe akadzokororwa, dzimwe nizvonguva toona kuti manga mune mazita evanhu vanogona kunge vakasofa kudhara kubva muna September kusvika pari zvino vabviswa here muvoters roll iroro. Saka audit yakanakira kuti inoita kuti tive neconfidence yekuti voters roll yatinaro ivoters roll chaiyo iri accurate.
Zvino tiri kunzwa vamwe vanga vachitaura kuti mapato mazhinji anopikisa vanga vaine zvichemo zvakawanda zvavanga vachitaura taura kuzeki, vakambosvikawo nekwamuri here, mune zvimwe zvamakabatawo here?
Kuchema chema kukuru kwanga kuripo kubva kumapolitical parties kwakanga kuri kwokuti iko vanenge vachidawo kuona kuti voters roll yakamira sei, uye zvevane vachida kuvanga vari kutivo voters roll inge inoauditwa nevanhu vasiri kushanda kana kuti nemasangano asiriwo akaita basa rokucompila voters roll. Ndochichemo chikuru changa chiri kubva kumabato kumapato akasiyana siyana. Asi tikuona kwedu kunyange zvazvo EU yaofa iyo kuti inogona kupa mari yekuti auditio iitwe, chatisikuziva ndechekuti ZEC ichatambira here mashoko iwayo.
Avo vanga vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa nasi vaita vaudza vatsigiri vavo kumapisa kumatebeleland south kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuenda kumujandigere nekuti havachina mazano ekugadzirisa matambudziko makukutu akatarisana nenyika munyaya yezveupfumi. Ngatinzwei vaChamisa vachitaura. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vange vari pamusangano kumapisa business center kumatobo. Mangwana vaChamisa vari kutarisirwa kuita mumwe musangano kupelandava stadium kugwanda vasati vaenda kuduliva dzimu stadium kubedbridge nemusi wemugovera. Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Basogo avo vaidyidzana zvakanyanya nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvika muHarare nhasi vachibva vaenda kuState House kunoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
VaObiang Nguema Basogo vasvika muHarare nhasi mavari kushanya kwemazuva maviri. Kutaura kuno vaMbasogo vari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa paState House. Nekune rumwe rutivi, makurukota ehurumende auya navaMbasogo ari kuita musangano nemakurukota ehurumende yemuno. VaMbasogo vari kufamba negurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika, gurukota rezvekutengeserana nedzimwe nyika, pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo. Mpepeto wepanhaure The Observer vaBarnabas Tondlana vati Zimbabwe ingangowana chouviri kubva pakushanya kwavaMbasogo sezvo kunyika kwavo kune mafuta. Kushanya kwavaMbasogo kunouyawo panguva iyo nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari.
Kushanya kwemukuru wenyika iyo kunotibatsira kuwana mafuta. Mukatarisa mumigwagwa yedu mazuva anaya, motikari dzatishomekei picha nokuti masvondo maviri apfuura nemana last week uku mafuta anga achinetsa kuwana. Government ikatozopindira ichitaura kuti aiwa tiri kutsvaga mari kuti fuel iwanikwe vakazwanaka, muka 20 million kavakazitenga fuel ichiiswa mumaservice stations. asi Equatorial Guinea ini oil and inoto kwikwidza pa ma international markets ichitonzi inyika inotopawo oil inotengeswa kwa kawanda wanda. Saka kuya kwa wangema ndino tarisira kuti pane chirongwa chiruda kuitwa neZimbabwe kuti vave vanotipawo mafuta.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesa nemutungagwa vati hapana zvakawanda zvekunyanyotarisira kubva kuhurumende yavambasogo munyaya dzezveupfumi sezvo vachiti ruzhinji rwevanhu ruri kunhonga svosve nemuromo kuEquatorial Guinea.
Handingaone zvakanyanya. Chekutanga tofaura kuzoti Equatorial Guinea itoriwo nyika iri poor asine oil. Ende uye zvema partners eoil Equatorial Guinea vanhu vari kure nekujidzana neZimbabwe pari zvino. Chandokuona inini nyika ingangotombofamba nekuve nechekuhwina apa Equatorial Guinea nokuti mbasogo panyaya dzesecurity mukuverenga kwangu ari kutemba maZimbabweans ndovanomupa advice ndovanomupa advice yetraining kuti mastructures estate security akamira sei.
Vambasogo vakatarisirwa kusangana nevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe mangwana. Vambasogo avo vari kufamba nechikwata chevanhu makumi matanhatu nevana vakatarisirwa kudzokera kunyika kwavo mangwana kana vapedza misangano yavavinga. Ndakamirira Studio 7 paState House, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vari kuenda kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa mugwaro revanhu vakanyoresa kuvhota vari kushaya mazita avo vachinzi vakafa. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe avo vaenda kunotarisa kuti zita rake rakanyorwa here mugwaro revanhu vakanyoresa kuvhota vaEmmanuel Chateka vanoti vashaya zita ravo vachinzi vakafa gore rakapera.
Ndobva ndaenda pandofanira nokukasira mavhota dini ndapisa chitupa changu nane mudzimai wangu tasvika ndapisa chitupa nekaslipi kangu vabva vatarisa paya ndokwakuvhura zii mune mapictures nemanames evanhu vachivhura pai pachitarisa vachiona zita rangu hapana. Ndopazobvisa kamaka kabepa so kakarepotwa kuti inini ndakaita sei ndakafa handisipi.
Vachateka vanoti vashandi veZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC varamba kuvanyoresa patsva vachiti vatange vapedzerana nevanopa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa panyaya yekuti sei vari kunzi vakafa ivo vari vapenyu. Mukuru weZEC mudunhu reMatsonga Land West vaAusten Ndlovu vanobvuma kuti pane vanhu vari kunzi vakafa ivo vari vapenyu vakati nyaya dzakadaro dzinogadziriswa nebazi rekwaRegistrar General.
Tine yatinoti exclusion list ine mazita evanhu vasiri muvoters roll nezvikonzero zvakasiyana siyana. Chimwe chezvo zvikonzero izvozvo ndicho chamataura chekuti munhu anenge akafa. ZEC yakawana mazita kubva kwaRG evanhu vakashaika vanga vakaregister. Saka patinenge tane mazita iwayo tinoaisa paexclusion list kuti vanhu vazive kuti uyu akashaika. Hamu voters roll nechikonzero chekuti akashaika saka takatomubvisa muvoters roll. Saka panogona kuitikawo seimwe instance yatatowana yeumwe munhu waratidza kuti iye mupenyu atouya kuzoinspekta voters roll. Ainspekta voters roll kudaro tobvaona kuti ari paexclusion list achinzi deceased.
Vandovu vanoti zvakakosha kuti munhu anotarisa kuti zita rake rakanyorwa here kwete kuvimba nezviri kuiswa panhare mbozha kubva kuZEC nekuti panenge pasina zvimwe zvakafanana neadresi yepamba panogara munhu uye munhu mudzimai here kana kuti kwete.
Tiri kuti kune vose vari kutambira maSMS ari kuvataurira kuti murimo muvoters roll. Madetails enyu kana ari incorrect endai munotasa ku inspection center. Tiri kuti isusu watambira message iyoyo tiri kungokurudzira zvakare zvakanyanyisa kuti munhu aende ku inspection center anozvionera kuti zita rangu riripo here zvechokwadi. Riripo kudaro panogona kunge paine zviripo zvakakanganisika. So muenzaniso mamessages ari kutambirwa nevanhu haana date of birth, haana address uyezve haaratidze hataure kuti uri munhu rudzii murume kana mukadzi male female.
Gwaro runonyorwa vanhu vakanyoresa kuvhota ragara riine mutauro kubva kusarudzo dzemakore akapera. Musarudzo dzemuna 2013 mazita evanhu akafa anosanganisira vaimbove mutungamiri wenyika ichiri kutongwa nevachena vaIan Douglas Smith akawanikwa achiri mugwaro remazita evanhu akanyoresa kuvhota, izvo zvakashandiswa kumanikidza hurumende kuti igadzire rimwe gwaro rechizvino zvino reBVR. Hatina kunzwa divi rekwa Registrar General sezvo mukuru wavo vatobayiwa mudede vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Vamwe vechidiki mubato reZANU PF vanoti matambudziko ose ari munyika akakonzerwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nechikwata chevaivatsigira cheG14. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezviro kumasvingo pamusangano waaidzeya nezvekuedza kukweza vekunze munyika pasi peuronga hwehurumende hwekuti Zimbabwe is open for business. Mumwe wevechidiki weZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuzorwa mafuta enguruva yavasina kudya panyaya yekuvhara kwemabhizinisi munyika vachiti vaMugabe ndivo vaitungamirira.
Zviri pachena kuti nyika yedu yanga yavharirwa mubhizinesi nezvemutengo nekudyidzana nedzimwe nyika navaMugabe, and the captured cabal. Hatizi kuti mhosva yanga ine vaMugabe bhati yanga ine vanhu vanga vakavasaraunda vatioti macriminals, mbavha dzavanga vavabata nenyanya nenhunzvatunzva. Dzaadzapindira musangano weZANU PF dzinosanganisira vana vakanga Jonathan Moyo, vana mai Grace Mugabe vacho varakasikuere vanga vakatidza kudai ndo vanhu vanga vapindira, ndo vanhu vanga vakuita kuti nyika yedu vanhu vatambure for the past 18 years vachivharira kuti nyika dzimwe dzisauye kuita bhizinesi muno nekuda kwezvimutemo zvakaita sana indigenization zvavaimupunyikidza mabhizinesi, nezvimutemo zvakaita sezvokungotora zvinhu mamaini vachiba zvinhu zvevanhu vachiisa mudzimba mavo, vachiba zvinhu zvevanhu vachiisa mumaoko avo, ndo zvinhu zvakavharira nyika yedu bhizinesi. Saka isipo zvinota vamunangagova kuti nyika yedu ngaidzoke kutiite bhizinesi nedzimwe nyika, nekuti hatikwanisi kurarama in isolation, hatikwanisi kurarama toga kuzviita zvindega munyika nepasi rose rakazara dzimwe nyika dzokudyidzana nao.
Asi vamwe vaipa musangano uyu vakashora vaMugwadi vachiti vanoda kuchenesa vaMunangagwa avo vai vachipanga mazano vaMugabe muhurumende yeZANU PF kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere. VaSimon Mpindu, mutauriri weMDCT masvingo, vakati chirongwa ichi hachisi kubetsera nyika asi vakuru veZANU PF uye chiri kuitirwa kukwezva rutsigiro kuvanhu pasarudzo dzegore rino.
Policy yekuti Zimbabwe is open for business ipolisi yanga yakanaka zvikuru dei yaitaurwa nevanhu vatanga vagadzira history yavo. Maitiro eZANU PF pose kuti kana pose pose painoenda kuelection inouya nemumwe mutauro. Mwaka wapera vakati tauya nezimaset, tauya neLook East Police, tauya ne 2 million jobs. Iko zvino vauya nestatement yekuti we are open for business. Hakuna chavanotaura chavanogona kuzadzisa. Vanhu vanotaura zvino asi vasingagoni kuzvizadzisa zvavanenge vataura.
Muzvare eTachimanikire anoona nezvekufambisa kwebasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vanoti vagara vasikuona zviri kuvabatsira pakuitwa kwechirongwa ichi.
Taona kunge Zimbabwe is open for business tangoona kunge istatement takambenge tatanga tangomira tichida kuona kuti zvinoenda nepi. Asi tiona kuti pamadeals ese aiitwa zvese zvasainwa zvese zvichitaurwa vanhu vachitenderera nyika yose vachingoti Zimbabwe is open for business. Still hatisi kuona zviri kubhenefitwa neordinary citizen kana ordinary resident iri muZimbabwe kana mumasvingo zvayo.
Vataurai mazambe sadyara weZimbabwe Chamber of Informal Traders Association vakati chirongwa chehurumende chiri kushambadzwa zvakanyanya asi hachisi kubatsira vanozviitira mabasa emaoko. Asi vaMugwadi vakati chirongwa ichi chiri kubudisa pundutso sezvo makambani munyika akazvimiririra akawana mari inosvika mamiriyoni zana kubva kunyika yeBritain iyo yakanga isingasadzvidzane neZimbabwe. Hurukuro yegakava iri yakanga yakarongwa nemura pamwe chete neCrisis in Zimbabwe Coalition. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakanzura musangano wavange vachida kuita nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuSingapore mwedzi unouya. mushure mekunge mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vataura kuti mauto haana kubvuta masimba kubva kune vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vagwapa kuna vaNelson Chamisa, gurukota redunhu remasvingo vaJosiah Hungwe vakataurira musangano wehurumende kuchiredzi nezuro kuti vamunangagwa havazobva pachigaro kunyangwe vakakundwa musarudzo dziri kuuya. Vakafanobata chigaro chagurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo vakatsiura vaMukupe vachiti vainge varasika asi hurumende haisati yataura nezvemashoko avaHungwe. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu vanoti mapato anopikisa haadi kubvuma kuti zvinhu zvave nani munyika asi mutauriri weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa Muzvare Tabita Kumalo vanoti mutungamiri wenyika ari kufamba pasi pose achinyepera vanhu kuti kuchave nesarudzo dzakachena nenguva imweyo bato rake nemapurisa vachirova nekushungurudza vanhu. Tanonoka Wande weStudio 7 atanga nekubvunza Muzvare Kumalo nezvemaonero avo.
Aiwa, isu sebato reMDC hapana mutsauko wati kuona. Zvinongofanana nekuti vabvisa waini, vawana waini tsva vakaisa mubhodhoro shara. Nemhaka yekuti zvaiitika Mugabe achiripo zvichiri kuitika. Umbowu hwacho ndewokuti Minita Mukupe wakabuda achitaurira ruzhinji nepasi rese kuti masoja emuZimbabwe ambofa akasaluta advocate Nelson Chamisa president weMDC.
Vachiri manzi munoti chii nenyaya iyi?
Ndingati Mike Kumaloka vatanga vachiti ivo ndeve MDC. Zvazvinoreva ndezvekuti havambofi vakabvuma chakanaka chinoitwa nehurumende itsva iripo inotungamirirwa navamunangagwa. Ndofunga vamunangagwa vafamba pasi rose vachitaura kuti gore rino kuchava nesarudzo yezvamatongero enyika jekerere pasina kurovana, pasina kutukana.
Asi vachiri manzi nezviro chaiko mapato akazvimirira ega vakati kuchohwa kukwedzero dzavanhu neviolence ZANU-PF ndoiri pamusoro ichiteverwa namapurisa munoti chiinazvo?
Ngationgorore kuti vanoongorora izvozvo ndiani. Iye zvino MDC vakarovana kuBulawayo vakaputsirana izvezvi dzimotikari vachipapapa kusarudzana kuna naBulawayo ikoko. Tikureva kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Chati kutaura pa hatisi kutaura kuti ibato rangu here rachikora kodzero. Tiri kuti bato rinotyora kodzero dzevanhu. Masoja ari mubishi wekutyora kodzero dzevanhu. Mapurisa ari mubishi wekutyora kodzero dzevanhu. Sehurumende inotonga imimi bato renyu rezanyu. Basa renyu nderokuti muteedzere chibumbiro romutemo. Anyway, ngatidzokere kunyaya yamataura yamasoja nezvimwe zvakadero. You know, hatidi kupembedza nhema. Iye zvino muruda kusimbirira muchiti Mukupe akati iye masoja azodidi. Koma elections acho aitwe here?
Chatiri kutsvaka panapa ka ndechekuti zvinoreva chinyi uyezve munoda kuti vanhu vafunge chinyi uku tiri kuita zvokugadzirira vanhu kuti vakwanise kunovhota asi uku muchiti kwanzi kana vanhu vakavhoterawo vanenge vachida vamunangagwa havabvi pachigaro.
Zvamakutoreva ndezvekuti takudzokera muna 2008 kwamaishandisa masoja vachiuraya vanhu. Iko zvino takagara kwebato reMDC tine macomrades 500 2008 vatisingazivi kuti vari kupi vakanyangarika. Asi President Munyangagwa ari kutenderera pasi rese izvi achinyepera vanhu kuti maelections 3 and 4 imatotanga kuti udzai kuti masoja makutodiplaya masoja zvichirevei izvozvo.
Vachiri manzi mashoko enyu kupedzisira.
Nhamo ya iri kuonekwa namhomho yote yeZimbabwe kana kunenge akangwara anofanira kurangarira kuti masanctions atinawo nhasi uno akaunzwa neMDC munovavona vachipararira vachiinda vachingotaura masanctions vamunangagwa vakasumuka muno vanongoti Zimbabwe is now open for business. Ne 6 months rachitonga ndofunga taona mabillions namabillions ari kuuya muno munyika. Hongu hazvigoni kutora 2 minutes kuti zvinhu zvinake asi zvichanaka chete.
Avo vange vari nengo yezanu PF vakadzira chirumanzu vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Manzwa okumtauriliwe MDCT inotungamirirwa na Nelson Chamisa muzare Tabita Kumalo vari parunare kuBulawayo natanonoka wande weStudio 7.
Kwemakore mazhinji, Venezuela yange iri imwe nyika dzakabudirira muLatin America. Mumazuva iwayo, vanhu vazhinji munyika dzakapoteredza vaimhanyira kuVenezuela kunotsvaka basa, asi mazuva ano zvinhu zvapinduka. Hurumende yava Nicolas Maduro yakaparadza upfumi hwenyika. Hakuchina chikafu, hakuchina mishonga nemabasa, izvo zvokonzera kuti zvizvarwa zvizhinji zveVenezuela zvitize munyika iyi. Vanhu vari kuenda kuColombia zuva nezuva vanoita zviuru makumi matatu nezvishanu vachiyambukira kuguta reCúcuta muColombia. Vazhinji vavo vanotenga zvokudya nemishonga vachishanyira hama neshamwari vobva vadzokera kumusha kuVenezuela. Asi vamwe vanoramba vachifamba kuenda kuArgentina kana kuPeru. Asi zuva nezuva zviuru zvishanu zvevanhu zvinogara muCúcuta zvichida zvokudya nemishonga. Kutiza Venezuela kwave nemakore maviri. Vakuru veguta reCúcuta nehurumende yeColombia vanoedza kubatsira, asi vanhu vanoda rubatsiro vakawandisa. Mutungamiri weColombia vakakumbira rubatsiro kubva kunyika dzose, America ikapindura nerubatsiro. Mwedzi uno, America yakapa Colombia mamirioni gumi nemasere nechikamu chemadhora kubatsira vapoteri ava. Mari iyi yaipamidzira pamusoro pemamirioni makumi maviri nerimwe emadhora yakapiwa vapoteri veVenezuela gore rakapera. America inokurudzira shamwari nevavakidzani veVenezuela neColombia nedzimwe nyika dzose kuti dzibatsirewo sezviri kuita America. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maarerengerwa neni tanonoka wande.
Chikwata chine mukurumbira cheDynamos chanonga poindi yakakosha muhondo yacho yekubva mumadhaka machiri pari zvino. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Kwali tikangadze abvisa Dynamos murutsa mushure mekukanda chibodzwa munharaunda yechipiri kupa Dynamos poindi yakakosha mumutambo wavo neBlack Rhinos muRufaro Stadium masikati anhasi. Dynamos yanga yananga mune kumwe kuchema mushure mekunge loti chiunga apa Rhinos utungamiri, asi kangadze anunura murairidzi wake Biggie Zuze nekudimbura utungamiri uhu kwapera maminetsi makumi mashanu nemashanu. Izvi zviri kureva kuti Zuze atora mapoints mana mumitambo mitatu iyo anga ari pabonde mushure mekutora basa kubva kuna Lloyd Mutasa, achiti iye chinangwa chavo ndechekupedza vari pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro-soro.
As Dynamos we know kuti pamusoro pedu isisu kazhinji kacho itop 4 iyoyo, and kana zvarambisisawo tinoramba tichiona zvamira, but aim yedu ndeyokupedza vasizin panamba tiri mutop 4 imomo.
Mangange aya asiya Dynamos yafamba chinhano chimwe chete pamusoro kusvika pachinzvimbo chechipfumbamwe vachidarika Nichrat iyo yarohwa 1-0 neFC Platinum kumandava Stadium. Mumusha meHighlanders mune mufarowo zvekare mushure mekunge Bhoso yakunda Bulawayo City 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwe chirongwa chedu cheWomen's Forum Roundtable na 8 PM patiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu padande mutande redu. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC.
Kwa kuhizika tisenda baku VOA ndebele.